Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu mbudzi 21, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinokuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende yeSouth Africa iri kuda kutora danho rokunyima magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates kuvana vanoberekwa munyika iyi nevabereki vasiri zvizvarwa zveSouth Africa. Gurukota rezvemari mangwana riri kuparura bhajeti renyika regore ra2019. Tichakunzirai zviri mumapepanhau anhasi muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti uku sangano reCenter for Child Law ne Lawyers for Human Rights pamwe ne Human Rights Watch anyorera tsamba kuhurumende yeSouth Africa achinyunyuta nezvedanho rekuda kunyima magwaro ekuzvarwa kana kuti mabirth certificates kuvana vanoberekerwa munyika iyi nevabereki vasiri zvizvarwa zveSouth Africa. Bazi rezvomukati menyika yeSouth Africa rinoti rinoda kuvandudza bumbiro remutemo kuti vatange kusapa vana ava magwaro aya. Izvi zvichabata vakawanda vanobva kuZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti uku kutyora mutemo weUnited Nations uyo South Africa yakaisa runyoro rwayo. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica vaDewa Mavinga.
Tiri kuzvishoropodza zvikuru sesangano reHuman Rights Watch uyezve tiri kutaura kuhurumende yeSouth Africa kuti ngairege kutora gwara rakaputirwa rungaita kunge ruvengo rwevarudzi kana kuti rwevanhu vanobva kure vasiri vazvizvarwa zvemuSouth Africa. Zvinoita sekuti mweya wezenophobia wasimuka. Hazvina kunaka kukodzero dzevana. Mwana wese zvake ane kodzero yekuva nemapepa akakwana zvisinei nekuti vabereki vake zvizvarwa zvenyika dzipi. Zviri piko neSouth Africa hazvina kufanira nyika yakatungamirwa nejinda guru rekodzero baba vaNelson Mandela. Saka tichikumbira hurumende yeSouth Africa kuti izore moyo iite zvakafanira zvinosimudzira kodzero dzevana.
Saka vati vapindura here tsamba yenyunyuto yamanyora nemamasangano?
Kwete havasati vapindura, asi isu hatizomiri kuramba tichitaura tichisimudza nzwi tichigununʼuna nekuti zviri kuda kuitwa izvi hazvina kunaka zvachose. Asi tinoziva kuti nguva nenguva South Africa painenge ichienda kusarudzo, dzimwe nguva vatungamiri vavo vanofunga here kuti kutinangananga nevanobva kune dzimwe nyika ndo zvingavapa mavhoti? Hatizivi, asi tiri kuona kuti zvinhu zvisina kunaka zviri kuda kuitwa vana vezvizvarwa zvekunze. Tinovimba kuti zvicharegerwa nekukasira.
Asi woka tiri kunzwawo kana vamwe vatungamiri vedzimwe nyika dzakabudirira dzakaita sana America vaDonald Trump vachimbotaurawo mashoko akadare ekuti vari kudawo kuti vana vane vabereki vanenge vasina kuuya zvakanaka vasina mapepa vachizvarirwa muAmerica vasapiwe magwaro sezviri kuitika pari zvino.
Ndo dambudziko ratinaro rekuti tanga tichitarisirawo tichitovimba kuti zvichida vana America nyika dzakabudirira ndo vanofanira kutungamira panyaya dzekodzero. Asi tiri kuona kuti pasi rose zvaro makore mashoma apfuura pane mweya uri kufamba wekumukira marudzi asiri emunyika zvizvarwa zvemunyika. Mweya uyo wakaipa, haufambirani nekodzero nemitemo yenyika. Saka tiri kuti isusu nyika yeSouth Africa ngaitevedzere zviri mubumbiro remutemo renyika zvinotaridza kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu vese nekunyanya vana vanenge vari munyika yeSouth Africa.
VaDewa Mavinga, mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchabembe kwe Africa. Vange vari parunare South Africa na Blessing Zulu West Studio 7. Kota rezvemari muzvina fundo mtuli nure mangwana vari kubudisa budget renyika regore ra 2019 mumiriri wemakonde muparamende vari zvekare sachigaro wekomiti yezvekudzidzana nedzimwe nyika vakandiris paradza vanoti vanotarisira kuti budget iri richapa mari yakawanda kumapazi akanangana nekusimudzira upenyu hwevanhu akaita sereutano nere kurima. Gati nzwe hurukuro ya waita na Joka Kandemiri West Studio 7.
Zatiri kutarizira budget rava mturi nguwe. Ndeje kuti tione kuti tabudirira. Tione kuti vapa mari kuma ministry. Au ano zukuita ngati mbotaurai kana zo utano. Tione kuti utano yez nezu mapiri chao chao akudura. Akutengwa ni mari zekunde. Saka tuda kuti wawezele futi budget ikoko. Kuitira kuti vari kumusha kuzvipatara zviri kumusha zviwane mapirisi vanhu vakwanise kurapika kuitira kuti zvifambe zvakanaka. Tozoda futi kuti vawedzere kuministri yezveminda kuitira kuti vakwanise kutenga mainputs auye presidential input scheme necommand agriculture zvifambe zvakanaka nokuti tikasarima nyika hakuna kwainowana chikapu. Saka tinoda kuti izvozvo vawedzere mari ikoko. Vozo wedzira mari kwangu wo ini kuministri yandakamirira yezve kudzidzana nedzimwe nyika inonzi Foreign Affairs Ministry and International Trade. Iye zvino nekuti chinangwa chiripo yeZimbabwe ndechekuti inonzi muchirungu engagement kutaurirana nedzimwe nyika kuti tichidzokera kune dzimwe nyika masanctions atatina waya achidzidziwa. Saka toda kuti vaisewo mari ikoko nekuti Ministry of International Trade ndo ichaona nezvekudyidzana kweZimbabwe nekutengeserana kweZimbabwe nedzimwe nyika. Saka tinoda kuti nokuti ndo vachataura nevane mari kunze uko kuti vaunze mari kuzotanga mabhizinisi avo kuZimbabwe inonzi iyo FDI, Foreign Direct Investment.
Inyaya hombe honorable Paradza, inyaya yekunzi hurumende iri kudya kupfuura painokohwa. Izvi zvingaitwa kuti matambudziko akadaro agadziriswe, tichiona zvakaita senyaya dzenzendo dzekunze nezvimwe zvakadaro ndozviri kunzi zviri kudya mari yakawanda.
Ichokwadi iyoyo president vakataura hakusina munhu achakwira ndege achikwira inonzi first class iya hakusina. Ende madelegations anoenda kana anoperekedza kana iwo president pachavo vakadimbura hakuna munhu achangofamba zvokungofamba zviyezvi. Aiwa izvozvo zvakadimburwa. Motikari dzemaminista dzakabvumirwa kutengwa. Motikari dzedu maMP dzambomirwa kutengwa kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Iye zvinova mutumi mumwe takaita musangano nawo vakatiudza kuti vachaona futi kuti vamwe vasvika pachinhano chekuritaya chiya retirement age varitaya. Hakuna vamwe vachapiwa basa futi kurikurita futi aiwa kunze kwemasecurity service sector chete kumapurisa nekumauto. Saka vari kuzama zvikuru kuti variduse inonzi muchirungu budget deficit iyai.
Takaonawo veruzhinji vachichema mazuva apera nemotokari dzinonzi dzakatengerwa bazi remukati menyika kana kuti mapurisa ndezvimwe zvezvinhu zviri kunzi nevanhu zvinofanira kugadziriswa. Kwoyewo nyaya yemaghost workers iri kunzi mari yakawanda iri kuenda kuvashandi vehurumende, pangatarisirwa here kunzi pangatseketudzwa ipapo pabudget ra 2019?
Nai, munoziva vanhu vanonetsa. Iye zvinezvi vanhu vanobirwa vomhanya voripota kumapurisa, mapurisa oti hatina moto. Zvino voti vaipa futi kuti mapurisa havana mota. Zvino vapurisa vachitekerwa motikari, moti zvaipa futi. Saka mapurisa anoseenza sei? Anotoda motikari kuitira kuti ukabirwa mupurisa anga aripo, ukapondwa munhu mupurisa anga aripo. Saka vanotofana kutowedzera mari yekutenga motikari dzemapurisa ndokuti mutemo uchengetedzwe munyika muno.
Mumiriri wemakonde muparamende vari zvekare sachigaro wekomiti yezvekudzidzana nedzimwe nyika vakandiris paradza vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane, musiwa 28 mbudzi. Toguma Nebulawayo, musiwa 30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah, munzvimbo idzi.
Muchikamu chino chinoedza kukunzirai imwe yemishoro yenhau dziri mumapepa nhau emuZimbabwe. Nasi bepa nhau reNewsday rine nyaya yekuti komisheni yavaHalima Monsanto ingangosvika pakusawirana kukuru nemutungamiri weMDC Vanessa Chamisa pamusoro pekuramba kwavachamisa kupa umbowo. Vachamisa avo vanotarisirwa kumira mberi kwekomisheni iyi nhasi vane zvichemo zvavanoda kuti komisheni igadzirise vasati vamira mberi kwekomisheni iyi. MuNewsday makare mune nyaya yevaimbove gurukota rezveutano vaDavid Barire Nyatwa avo vari kuti vari kuenda kuConstitutional Court kunorwisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pakuumba kwavakaita Anti-Corruption Investigation Unit. Kutonga kwavaparire Nyatwa kwaifanira kutanga nezuro chipiri asi hakuna kuzoitwa sezvo gweta ravo richinzi riri kunze kwenyika. MuHerald mune nyaya yekusawirirana pakati pevanoita mabhizimisi embatya nemachira, clothing and textile industry. Kusawirirana uku kuri kukonzerwa nemitero yakadzikwa nehurumende pambatya dzinosonwa kunze kwenyika dzichizotengeserwa muZimbabwe. MuHerald mekare mune nyaya yomutauriri weMDCT Muzvare Linda Masarira avo vanoti MDC Alliance yakatuma vanhu kunodzidzira zvehondo kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica uko vanoti vaidzidziswa zvehondo nevanhu vekuSerbia. Tichiuya pamhepo iko zvino hatina kukwanisa kubata vekuMDC yavachamisa asi tabata Muzvare Linda Masarira pachavo tikatanga nekuvabvunza kuti nyaya iyi yange ichimbova kupi nguva yese iyi.
Mazviro kwazvo kuti ndizotanga kukurukura nyaya dzakadai inyaya yekuona kuti nyika iringobvira sina maturo sina tarukano zvisiri kunzwisisika. Tichaenda kusarudzo. Kune zvikwata zvakasiyana siyana zvakazviri kubuda kunze kwenyika zvichienda kunodzidziswa kunonzi kudefenda vote asi ivowo kwavanotaura nepavakandifonera nezuro vachida kundidzoreredza vaiti iwe unozviziva wani kuti tinenge tichidzidzisa zvisina mhirishonga. Asi ini nekuona zviitiko maitikiro azviri kuita ndakatanga kuita kakufungira kuti zvingavazvo here nekuti tinoona kuti kubva papera nyaya dzesarudzo idzi makaita mhirishonga muHarare kupedzezvo kukaita kunge zvinhu zvanyarara kutanga kungotsva kwanzi kuchava nemademonstrations. Zvinhu zvandisiri kunzwisisa sechizvarwa chemuno muZimbabwe chinokoshesa nyika yacho nekuona budiriro rezvizvarwa zvevana vemuno muZimbabwe. Hakuna chinhu chinorwadza sekurasikirwa nepfuma yako yawakashandira makore ese. Uye nenyunyuto iri kubato reMDC Alliance inorwadza nekuti kana madhitare emhosva ekupedzisera akatonga hapana tichasanduka. Chero vakada kuita zvakadini hapana tichasanduka. Asi regai tisiyire nyaya iyi kumapurisa vakati vaakutanga kuongorora kuti chii chiri kumboitika nenyaya yemoto iyi.
Ko umbowo hwacho munahwo here?
Umbowo hwekuti?
Hwokuti kune vanhu vakaenda kunodzidziswa mune zvehondo kunze.
Vatoripo vanhu vakatoenda kunodzidziswa nyaya dzekuti vagogona kunomiririra vhoti yavo.
Saka ndo hamunofungira kuti ndivo vari kutangidza moto iri kubvira munyika mazuva ano?
Mafungiro angu ndine kodzero yekufunga zvakadaro handina kuti ndivo asi nemaitikiro ari kuita zvimwe hakuna pachirungu yatinoti coincidence yekuti zuva rega rega pane pari kutsva munzvimbo dzakasiyana siyana. Tikada kuongorora moto iyi iri kuitika maprofits akasiyana siyana kunge chinhu chakarongeka uye chinhu chakarongwa. Asi sezvo ndisiri munhu wemauto kana wechipurisa katitai inofanira kupedzwa nei nemapurisa vaongorora ongororo dzavo ndo vanozoziva kupedzisa kuti vanga vari kuita mabasa ekupisa ndivanai.
Makatanga kuzvifungira izvi rini?
Pakangotanga moto iyi isiri kupera iyi yekuti zuva rega rega pane patsva nemoto yakazotsva musi umwe chete kuti moto kukadoma kuma5 kumase moto kuglenvi kuma5 kuma7 kadoma ndopandakati
ingala moto waiyo yekuti iri kungouya ikangotedzana tinyika yongobvira takatarira
makazoenda kumapurisa rini
handisati ndaenda zvangu kumapurisa mapurisa chaiko ndoko handisati ndaenda asi ndakanzwa zvichinzi mapurisa vatanga kuongorora kuti nyaya yemoto iri kufamba zvakadii vakakondifonera chete ndeve ikoko kumdc alliance vachiti komuredzi makuda kutichekeresa
makataura nani ikoko
ndati pane nguva inorege chimbosiya vari kuongorora nyaya iyi vaongorore nekuti handidi kuzopomerwa mhosva yekuti ndakachekeresa vanhu
mutauriri wemdct muzvare Linda Masarira vachitsinhira zvabudiswa mupepa reHerald zvekare hatina kukwanisa kutaura neMDC Alliance pamusoro penyaya iyi tinovimba tichakwanisa kuvabata nhasi kuti vativudzevo zvedivi ravo
ini ndinoitwa Thomas Chauke ndiri kutaura zvangu ndiri muCape Town tiri kukunzwai muchitaura regai nditende nebasa ramuri kuita muri kutaura chose tiri kunzwai ini ndini ndakaprofita ndikati vamunangagwa kana vakanyatsokubira chaizvo chaizvo zvakanaka pamavhots vanogona kubudirira nanhasi ndinotaura zvakare ndichiti vamunangagwa vanogona kuigadzirisa nyika asi zvinoda nguva kana bishi nebopoto iri riri kuitika iri rikambomira zvishoma nyika inogona kugadzirisika sekuti vamunangagwa vari kutora matanho ekuti vavake ushamwari kana kuti ukama nedzimwe nyika asi dambudziko nderekuti vanhu havachada kutungamirirwa navamunangagwa saka vamunangagwa vanogotungamira sei Zimbabwe iyo Zimbabwe ichiti hatichada kutungamirirwa nehurumende yekare nekuda kwokuti izere nehori imhondi dzega dzega dziri kuzano PF saka muchatungamirira zvenyu mugoita zvose zvamunoita but hapana anenge chizvitambira
tinotenda vestudio 7 inini ndinoitwavo Norman Takura ndiri kuno kumesina tinoshurikirwa zvakakura zvakanyanyisa netsaona dzava kuitika panguva ino zvava kupa kutovhunduka chero uchida kunge uchishanyira kumusha kana chero kufamba rwendo ruri kupisharwo zvinhu zvakaoma kudai tsaona dzichiwanda tinotoshayavo kuti ko migwagwa ichagadzirwavo rini nokuti kana tikatarisa nyaya dzetsaona idzi dzine chokuita nehurumende iripo yava Emmerson Mnangagwa yenyu dispensation tinoti dai zvazvagona hurumende yedu iri kutadza kutimiririra pamusoro pezvipatara pamusoro pemarodhi chero even accident ikanzi yaitika kuti panozoya motikari inodzimura moto chaiyo chaiyo inozozoya kuzotongodzimura simbi dzasara dzaa kutongotsva asi vanhu vachinge vatofa saka tiri kuona kuti zvinhu zvakawanda zviri kuita kuti hurumende yedu tizodzoka taakuipomera dzimhosva
makadii makadii hama dzinodiwa tenge tichikumbira mumbotibatawo tiri muno musouth africa timbokuudzaiwo zvatakaonawo zvatakasanganawo nazvo maonero eduwo isu sevanhu vagari vekunze tinoshuvira kuti dai taendawo kumusha tanotangirawo ipapo tizvinhu zvakanaka tichienderera mberi mukutibatawo pamapurogiramu enyu nhamba ndidzodzodzo
pfungwa dzevamwe vatereri asi dzisinei nevoice of america tiudzei zvamunofunga nemorning show iyi tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu kana kuti mavoice messages pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino Tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezvavari kuona muAmerica. Nhasi tina Dr. Frank Guni avo vanotiudza pamusoro pezveutano muAmerica, vachitsanangura kuti sei America ichidhura munyaya dzezveutano.
Tingati chinhu chatinoyemura zvikuru sa kana takatarisa public health services kana kuti kupiwa kwezveutano kuvanhu vari muno muAmerica. Inyaya yekuti maservices kana kuti basa rezveutano, mabasa anoitwa neveutano ari available kana kuti anowanikwa kwese kwese. Panoita kuti apo neapo anowanikwa achidhura, nekuti muno muAmerica utano huzhinji hunokavha neinsurance. Asi chikurusa ndechekuti health services dzinowanikwa throughout the country. Hapana paunonzi kwashaikwa kurapwa kwevanhu. Hurumende yemuno zvakanyanya ndo chechipiri, hurumende yemuno inoisa mari parutivi. Iyo mari inobatsira vanhu vanorarama upenyu huri pasi, vaya vatingati vari ku lower scale kana kuti vari below the poverty bottom line.
Ndinonzwa vamwe vezvematongerwo enyika muno muAmerica vachishora mamiriro akaita health system yavo kana voenzanisa nedzimwe nyika dziri kwakaita sekunana Europe. Chamunoona chakasiyana apa chii chavari kutaura?
Chakasiyana chavari kutaura inyaya yeinsurance kana kuti mabhadharirwo emahealth services. Mukatora ngatitore nyika yakaita seBritain. Britain inoti hurumende pachayo inoisa mari, kune homwe yemari yekuti munhu wese ari muBritain hazvina basa kuti anowana mari, anokavha ne mahealth services anoprovidwa nenyika. Kuno kumanje zvinoitika ndezvekuti kana une mari yakakwirira kana kuti inopfuura papoverty bottom line, unotongerwa kuti utenge insurance kana kuti uise mari parutivi inoita kuti kana wazorwara woenda kuchipatara. Asi zvinoitika ndezvekuti insurance iyoyo muno muAmerica inodhura zvikuru, inodhura zvemhando yepamusoro-soro, zvinoita kuti vamwe vanhu vanga vari kutadza kubhadhara insurance iyoyo vanongogara vasina insurance, vozoti pavanorwara payapa kuti vachienda kuchipatara zvino mazvinhu zvacho kana vasina insurance zvinodhura. Saka mukanzwa vematongerwo enyika vachitaura kuti health services dzemuno hadzina kunaka, vari kutaura about insurance, vari kutaura kuti munhu wese ngaakavhwe, vari kutaura kuti ngative neuniform mari inokavha munhu wese. Ndo zvanga zvichida kuedzwa kuitwa neyai yainzi Obamacare, yakaitwa nguva yavaObama, yaida kukavha kuti munhu wese ari muno muAmerica ange ari pasi peinsurance.
Iva vamatongerwo enyika zvekare, pane vamwe vavo vanoda kuti aiwa hatifaniri kuita zvinhu zvakaita saizvozvo nekuti zvinenge zvaakuenda kuya kugutsa ruzhinji kusocialism yavanoita sokuti havaifarire. Mungatitsanangurira kuti chii chiripo apa chiri kutaurwa?
Vari kutaura chokwadi nekuti America is a capitalist country, inyika inoita zvokuti mari ndiyo inofanira kutonga mararamire edu. Saka vari kuti iwo kana munhu achikwanisa achisevenza achiwana mari inonzi nemurawo, imari inokwanisa kumuchengeta, ngaaise imwe padivi inomubatsira kuti mune ramangwana kana azorwara akwanise kushandisa mari iyoyo kuti imubatsire mahealth insurance services. Vari kuramba kuti hurumende ingoti munhu wese tinofanira kumubatsira sezvinoitwa kunana Britain nekune dzimwe nyika dzakadaro izvo, dzinoti kana munhu wese arwara anofanirwa kuti angorapwa. Hurumende inenge yakaisa mari iyoyo padivi.
Sei zveutano zvichidhura muAmerica?
Yeuti muno kana zveutano muAmerica inodhura nekuti mastandards anoshandiswa muno muAmerica, muno kana takatatsana neutano munopraktiswa inonzi protocol medicine. Protocol medicine ndeyekuti kana munhu achirwara zvakati pane range yekuti anofanira kurapwa nenzira iyi nenzira iyi nenzira iyi nenzira iyi. Izvo zvinodhura. Vanotara makwara kana kuti vanotara iwo mwaka uyoyo kuti nzira iyi ndo inofanira kurapiwa nayo, vanosanganisa hurumende kwoita vanogadzira mishonga vacho. Ndo zvimwe zvinoita kuti zvidhure izvozvo. Ndo zvinoita kuti utano munomu hudhure. unodhura zvakanyanya chaizvo chaizvo nekuti vanokoshesa mari. Mukatarisawo zvirwere zvinorwariwa nevanhu muno muAmerica, zvizhinji zvacho tingati pachivanhu chedu zvirwere zvemaone kana zvenhavovo. Vanhu vanozviitisa zvirwere izvi, vanhu vanodya chikafu chakashata vachinyatsokuziva kuti chikafu chatiri kudya hatina kunaka, chinotirwarisa. Saka zvirwere izvi kuzvirapa kwacho kunodhura, nekuti munhu anenge azviitira pachena achinyatsokuziva kuti zvandiri kuita zvichaita kuti ndirware.
Avo vanga vari Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare muWashington DC neStudio 7. Zvino regai tipotarisa mameseji ari kubva kuvateereri vedu nevamwe vari kutitandadza vari paFacebook pamusoro pechirongwa chanhasi. Pane yabva kuna Ranga Makamure anoti mangwanani akanaka vahwande. Aiwa, mangwanani vaMakamure, tinofara zvikuru kuti munotorawo nguva yokumbotandara nesu. Charlotte Duve anotiwo mangwanani. Ranga Makamure anoti vaparadza vari kunyepa. Aiwa, handisi kuziva kuti vari kunyepa here, vari kupawo pfungwa dzavo nemaonero avari kuita. Mutiudzewo imimi zvamunofunga nezvavanenge vataura. Kungoti vari kunyepa chete hazvina kukwana uye zvazvinakidzi, tinenge tichida kuti tiende mberi nenyaya. Kunouyazve vamwe vari kutukirira Muzvare Linda Masarira. Hatifaniri kudaro nekuti tinoda kudzivisa kuti nyaya idzi dzinofamba sei. VMDC Alliance vachapinduravo, tinovapa mukana, hapana anotaurwa asingazive. Saka tisatukirira kusvika tanzwa zvinotaurwa navanhu vose mativi ese, tichingoendera mberi takadaro. Ranga Makamure nhasi wauya kuipa nekuti kuramba uchinyora. Tinotenda zvikuru nokuti unotitandadza. Give more dembe tembe ari kutizve avo maivo havana kukwana. Aiwa, tineda zvinhu zvinotibatsira mberi kwete kungotukirira saizvozvo. Saka tachiti tingogova navo nemwi. Ashton Jemwa anoti vaLinda Masarira ndiwe ZANU PF. Hatisi kuziva kuti ndizvo chokwadi here kana kuti kwete. Ndo mamwe mameseji atiri kuwana iko zvino izvi ari kubva kwamuri. Akawanda chose, hatingamumapedzi ese, asi chinotifadza ndechekuti munotitandadza muchitaura zvamunofunga. Murambe muchidaro, isu tichaidzavo kuti tirambe tichikwanisa kukuunzirawo zvamunenge manyora kuti tigowana navamwe vateereri vedu. Tinofara nazvo zvikuru, murambe makadaro. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende yeSouth Africa iri kuda kutora danho rekunyema magwaro okuzvarwa kana kuti mabirth certificates kuvana vanoberekerwa munyika iyi nevabereki vasiri zvizvarwa zveSouth Africa. Gurukota rezvemari mangwana riri kuparura bhajeti renyika regore ra2019. Musakanganwa Town Hall nhasi kuCrown Plaza Hotel kubva nguva dza6:30 kusvika 8:30 PM manheru muGreat Indaba Room kuHarare. Tinotenda vose vanotitandadza nesu paFacebook page yedu nokutitumira mashoko. Ini ndini Tanonoka Wade ndiri muWashington DC, ndoti moswera zvakanaka.